mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gumi guru 25/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana kwanzi public holiday ye-anti-sanction campaign, hatifungidziri kuti pano munhu anofanira kuti afosekedze kuti anga achinda kumati. Ivoluntary saka taakuona vamwe vana maoko kureba epolitiki vaakuda kufosekedza varayiridzi nevana vechikoro kuti vange vachiwanikwa vari kumamachi angava kumadistrict akunational. Izvozvi ndo zvatingatendera nazvo.
Hurumende inokurudzirwa kuti ibhadhare varayiridzi vachanyoresa bvunzo nhasi mari dzakapetwa kaviri sezvo vari kushanda zuva rezororo.
Tati maticha edu ari kunyoresa zamamishoni ngaainde kunonyoresa zamamishoni nokuti vachazobhadharwa sei, vachakompensetwa sei zviri kutaurwa pamwe chete neministri yedu uye tichishanda zvakare Public Service Commission.
Hurumende inoti ichiri kuzeya nemamwe mapoka ayo pamusoro pemari yekushanda pazororo iri kudiwa nevarayiridzi. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakanyorera hurumende tsamba richikurudzira kuti ibhadhare varayiridzi vachanyoresa bvunzo nhasi mari dzakapetwa kaviri sezvo vari kuzoshanda nezuva rezororo. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nehurumende kuti yakanga yatara musi wa25 gumi guru anove nhasi sezuva rezororo renyika yose kuitira kupa vana veZimbabwe mukana wekubatana nenyika dzemusadhak pakukurudzira kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika neAmerica pamwe neEuropean Union zvibviswe. Vana veFom 4 neFom 6 vari pakati pekunyora bvunzo dzekupera kwegore. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Joe, vakudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vari kukurudzira varayiridzi kuti vatange vanyora mafomu anoratidza kuti vashanda pazuva rezororo vasati vatanga basa.
Public holiday manje siratinoita ndeyekuti munhu wese ainge achienda kubasa, asi dambudziko rataita nderekuti minista weeducation ari kuti mazamanishini anga achinyorwa anofanira kuenderera mberi. Saka zvazvinoreva ndezvekuti varayiridzi vanoinvigibeta vanofanira kuti vaende kubasa, asi mutemo uriko unotaura kuti munhu anoenda kubasa papublic holiday anofanira kunge achibhadhara zvakapeta kaviri. Saka takatonyora tsamba kuna minister of education kuti vakangoita pronouncement public holiday nekuti avo vanoinvigibeta bvunzo vaende kubasa, asi havana kuzotaura kuti vanozovabhadhara zvakapeta kaviri here. Saka takatonyora tsamba izvezvi kuna minister kuti aclarify position iyoyo, hatisati taona mhinduro. Zvekare kana kwanzi public holiday ye-anti-sanction campaign, hatifungidziri kuti pano munhu anofanira kuti afosekedze kuti anga achinda kumachi. Ivoluntary saka taakuona vamwe vana maoko kureba epolitiki vaakuda kufosekedza varayiridzi nevana vechikoro kuti vange vachiwanikwa vari kumamachi angava kumadistrict akunational. Izvozvi ndo zvatingatendera nazvo nokuti tinofunga kuti zvikoro inzvimbo yokudzidza uyezve yokudzidziswa, kwete nzvimbo yekuekitenda politics. Zvevepolitics ngavapedzerane, asi kuzvikoro kuspecializewe nokudzidza chete tichitarisana netonzo rekuti tiprovide maskills nequality public education by 2030.
Tiri kunzwawo kuti mabhazi ezvikoro ari kukumbirwa kuti anga achibatsira kutakura vanhu vari kuzoenda kunoratidzira kana kumachi iyo yekuramba zvirango iyi. zviri kuitika here uye munotiisa sangano?
Hongu, kee waikumbira zviri nani. Vano topa instruction kuti bhazi ngarinde kwa GA, rinodigwa fuel, ringe richienda kumachi. Saka isi tinoona sekuti kumbunyikidza vanhu uyezve kuabhuza propati yemuzvikoro. Vanhu ngavakumbire zvakanaka uye ngavahaye kana vachida kutora mabhazi ezvikoro, vobhadharawo mari kuti bhazi rikazofa rakatengwa navabereki, chikoro chinge chikwanisa kutenga rimwe. Saka izvi zvavo kungoratidza kuti tinombunyikidzana, zvinhu zveri ndozvokungombunyikidzana chete. Kune vamwe vanofunga kuti vane simba vanofanira kuti vapfupfekedze vamwe vasina simba. Izvozvo ndo zvinopa kuti education yedu ireruke somuchawatamwa kana kutsvaguni somutakura. Hationi zviri zvinhu zvakanaka. Vanhu vanokumbira zvakanaka vachibhadhara kuhaya bhazi rozoreliza, kwete kutopa instruction yekuti mabhazi ese muzvikoro ngaabude aende kwaDA anomwafiyori anga achienda kumati.
Saka ivo varayiridzi vari kunyoresa bvunzo ava vachaita sei kana musati mawana mhinduro kubva kugurukota kusvika iyo zuva ranhasi?
Isu tinoti tagara tiri paindustrial action yokuti varayiridzi ngavange vachiramwa mabasa mazuva matatu anova Tuesday, Wednesday, Thursday. Saka mazuva avo kuenda kubasa anga ari Monday neFriday. Saka tinoti avo vanoivigilata ngavaende, asi vanokumbirawo mapepa okunokompilita vasati vainvigileta kuti tinokumbira mapepa kuzotizobhadhara kakapeta kaviri nezimuseki. Saka ndo zvataistructa mamembers vedu kuti anga achienda kuvigilation kuratidza kuti tichine chido nebasa, asi tiri kubatana nekona selato. Saka vachange vachienda, asi vachida kuti vaonese mafomo kuti vachazobhadhara kakapeta kaviri. Uyezve kune avo vanenge vasina kuenda kuzvikoro kunovigileta, haisiri mhosva nokuti mapublic examination anorwana nezimuset. Varayiridzi havana contract nezimuset. Kutonzwirawo urongo vana vemuzimbabwe vanodzidza panaga waivha, hapana zvingaita nokuti varayiridzi vanhu vanokadzidzira basa rourayiridzi kwete basa rokuinvigileta. Iro rinoitwa neindependent parastatus inofanira kutohayawo mainvigileta yachibhadhara.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vataka vafira zvou vari parunare kumasvingo, asi gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mazvima vaudza Blessing Zulu West Studio 7 kuti hongu vakatambira tsamba yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe iyi, asi vanoti vachiri kuizeya nemamwe mapoka ehurumende ane chekuita nenyaya iyi.
Secretary wedu anonzi vadewa pamwe chete na chief director vedu anoona nezve human resources vagonesi vakataura nemarepresentatives akasiyana emaunions nenyaya iyoyo yamuri kutaura nezvayo. Saka zvinhu zvatatambira ende zvinhu zvinoita kuti isu tisapokane nazvo nepamusana pekuti hongu izuva Ranzi National Holiday. Asitati maticha edu ari kunyoresa zamanishoni, ngaainde kunonyoresa zamanishoni. Zvokuti vachazobhadharwa sei, vachakompensetwa sei, zviri kutaurwa pamwe chete neministry yedu uye tichishanda zvakare Public Service Commission inova ndiyo mupinzi webasa macivil servants ese. Saka icho ichokwadi chokuti maunions akaita marepresentation avo maunions akasiyana-siyana uye ari inyaya yatiri kudzeya nezvayo. Matechnical people eministry pamwe chete vakabatana maunions vari kuziva nyaya iyoyo. Zvinozobuda zvichazobudiswa nepublic service commission kana ministry yedu zvichinge zvabvumiranwa kuti zvichafambiswa sei.
Ko sei mati vanhu varambe vachinyora bvunzo nhasi iyo hurumende yati zvakare izuva rekuzorora?
Holiday iyi yauya panguva inonyorwa bvunzo uye yauya nenotisi nemazuva mashomanene. Kuchinja bvunzo yenyika zvinhu zvinotora mari yakawanda zvikuru kuti tichinje bvunzo tichiibvisa pazuva ranga rakatarwa tichiisa pane rimwe zuva. Saka isu tichiona kukosha kwemari ingarasika kana tachinja zuva rekunyorwa kwebvunzo. Takati aiwa, even iri public holiday, avo vari kunyora maexamination ngavaende vanonyora, vakwanise kunyora mapepa ari kunyorwa musi iwoyo, vapedze. Bvunzo redu roenderera mberi sekutarwa kwaranga rakaita, kuitira kuti tisarasikirwa nemari yakawanda. Ndokusaka takaita decision iyoyo. Saka vana vari kunyora bvunzo dzavo, ndinoziva kuti pane malanguages akawanda ari kunyorwa, uye pane further math, uye ndofunga pane French zvakare iri kunyorwa musi iwoyo. Tiri kuti vana ivavo ngavaende vanonyora bvunzo dzavo.
Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti mumiririri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vanoramba mashoko ehurumende ekuti zvirango zvakatemirwa vamwe vakuru veZANU-PF ndizvo zviri kukonzera kusagadzikana kwenyaya dzezveupfumi munyika. MuChronicle mune nyaya inoti vasikana gumi vari pakati pemakore gumi nemana nemakore gumi nemasere veMatetsi Secondary School havana kunyora bvunzo kuchinzi vakasiya chikoro vakaroorwa. MuDaily News Ishe Felix Ndiweni vanokurudzira veruzhinji kuti kuratidzira kuchaitwa nhasi kuve kwokudza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vabve pachigaro. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Taikumbirawo veStudio 7 nezvachiita marigawo kumbopota muchidaidzawo vanonzi vachirumanzi pachirongwa, nemhaka yekuti zvinhu zvavari kutaura hatidi kana mbogara tazvinzwa. Ndinoshamisika kuti muongorori wezvematongego enyika wakaita sei, unofunga sei zvinhu zviri pachena. Iye zvino vanhu vanotinyadzisa vachinopondana nechitunha, chitunha chagara chakapondewa maakunoponda futi. Handiti ndo zvinhu zvinonyadzisa izvozvo, ndiwo unhu weZANU-PF ihwohwo hwatisingadi.
Mangwana nakanaka pastudio se indoitwa ngirozi yevanhu ndiri kuSouth Africa muRustenburg. Ndiroda kutaura nenhau iya mudhara anonzi chiromhanzi. Haasi kuona here kuti vari kuinzwa mabhinzi nevanhu veZANU-PF? Hapana asingazvizivi vanhu mabhinya vana Munangagwa. Iye zvino arungu westamari achienda kunze kwenyika chamutsa hapana, kungodai fiwe vamona munyika. Iye anongotaura achingoti ZANU-PF, ZANU-PF, ZANU-PF kuita sei. Hapana zvaanoziva vanhu, hakuna kwaisinganzikani iuyu hurumende yawe. Chavo chaanogona kungouraya vanhu chete, kwete zvoti vanzi zvakadai zvakadai. Makamboona mutungamiri wenyika anoti nepachechi onziva zvichinzi hanzi tichakupai matishiti, matishiti kuita sei? Ndavaise mari munyika, andi ko chiri kumbonetsa chii munyika macho? Mugabe akafa akaisa nhingiriki nezi mari ravo risingashandi. Ngavangoribvisa zvipero vongoshandisa maranzi kana mayusa, kwete kungopedza nguva nezvinhu zvisina basa hanzi tichakupai matishiti, matishiti kuita sei? Isu tirikungorwisana nemari. Chandiri kukumbira ndechekuti vachamisa ngavasabvuma kusangana nevanhu kusvika vanhu vazozoona kuti haisi uyu yekutamba naye. Kozi izvozvi tikatarisa ZANU-PF painenge ichiita rally yavo, tinoona kune vanhu vanenge vachida chii vanhu, but ndo manamba vano kuchema kuti zvinhu zvadai zvazodai munyika. Imbwa dzevanhu vano veZANU-PF man, tiri kutambura tiri kuno kuSouth Africa.
Makadi hapo pa Studio 7 hapo vanamukoma Jonga na Natanono Kawande na wiripo mombozi vapa na winonzi ma sanction ana kutemerwa nyika akatemerwa nubu ze Zanu PF ma leaders ye Zanu PF so now kana ma sanctions akanzanzi akonesa nyika aiwa kufa kwa mujoni kamba ivaro yanditika. So vakatemerwa ma sanction vashoma ndo vanofanirwa ku step down vasina kutemerwa ma sanction vobva vadi vapinda pashigaro votonga nditi munoona muna 2008 paya pakapinda vanatenda ibiti paya ashita finance minister paya zvinhu zvakambochinja muZimbabwe ndo patakatanga kushandisa mari dzekunze idzi taidzionere pishuwa saka nhamo yatirikuoneswa nhasi uno handitika ndeye kungodzorera mbavha dziya pachigaro vachipinda izvezvi handitika vari kungounganidza mari yese iri kubva kuma diamond vachitora vachishandisa vachitenga mota dzemhando yepamusoro nendege dzemhando yepamusoro ruzhinji rweZimbabwe rushikanga waya ndote
mangwana nakanaka Studio 7 zvinodauzama kuti Paul Ziyo pana vachirumanzi vataura vachiti MDC ndiyakadana zvirango pavaidzinga varungu kumaprazi MDC yaidzinga vekati Zanu PF ndiyaidzinga varungu kumaprazi saka ipapo hapana kunyaya kujeka vafangwa vapavone kuti chii chakatambika ipapo kuti vapuwe masanction ndini hangu ndataura ndiri paPretoria apo ndini Lawrence Masia
mamuka seku paStudio 7 apo inzvoita lesimati ndoda kubvunza handizivi ava vavaniki mangwana ava navapo mangwana asi ifemili vanhu ava ai ava vavaniki mangwana vakutaura kwava ava handisi kuziva kuti vanonyatsa kuzvinzwa here vachitaura vanoti zvakaita vamunangagwa izvo wanga uri uchenjeri hwavo kuita komisheni yokuongorora kuuraya kwakaita vanhu hausi ungwaru kauya vakatoita mistake hombe paya havanga kuwese mari yekubhadhara vanhu vekomisheni pazvinhu zvakaitika masikati hazina kuita usiku ka zvakaitika masikati masoja achiuraya vanhu ivo zvinoda komisheni kuti iongorore kuti chii chakaitika zvinoita izvozvo vamunangagwa vakazvandiri kuona ka handivo pavakapinda pazvigaro vakatemesa mazuva mashomanana kuti ndichagadzisa nyika vaifunga zvekuti pamwe kutonga inyambo ka vazoona kuti kutonga haisi nyambo dzinouya saka panje apa vakuda kunzvenga nenyaya yezvirango kana muchida kuona kuti havasi siriasi ka vari kuchema nyaya yezvirango apa vapedza futi zvirango zviri kukonzerwa nokushora kodzero dzevanhu apa vachiri kungotyora kodzero dzevanhu saka munoona kuti ava ka havana batiro nenyika inaka ava havanda kutsvaka chekungonzvenga nacho kuti nongoti vanhu ka vasina vashora sereki vangoti azvirango izvi ndozvo zviri kukonzeresa asi havana basa nekuti zvirango zvibve avo ndozvandiri kuona
ini ndirikuti ini Zanu PF chipati chezanu PF chikaichi chikungobira nyika chipati ichochichi izvezvi vakubamarwa chinoinvesta kunze kwedzimwe nyika uku kuno kuti chitambura kunoku tirikudya machangizi kunoku tichitambura kunoku vanhu vezimbabwe vachitambura vanhu vachinoinvesta mari kunze kwenyika uku izvezvi vanotudza kuti bvisai masankisheni iye ngaabve iyeye munangagwa iyeyu tozobvisirwa masankisheni ngaatanga abva iye
tinokwazisai vashamariri vose Studio 7 mose ndoda kutaurawo pamusoro pezanu PF iyo kanyanya kuuraya kodzero dzevanhu muZimbabwe umu vanhu vezanawo zvaanotaura chaizvo vanhu vakanyatsokwana here chaizvoizvo vanotaura zvinhu zvakadaro izvezvi vanochema nenyaya yemasanctions ivo ndo sanction hombe chari chairo vanhu vezanu PF ivava ndo sanction hombe chari chairo kana dziripe vavachichera havadi kuti mubatani asi apa izvezvi yaanyoka manje vaakutizvo uya mutibatsire kuti masankisheni iwo ndo masankisheni chaiwo mahombe chaiwo chaiwo vanhu vezanupf zanupf vakundikana chaiko chaiko kukundikana chaiko chaiko ngavabvume vabve pachinzvimbo vana munangagwa vanongofamba vachingofamba kuti vaana vachikubhubudana naikoko ngavasangoda kungotaura kuti masankisheni api avakuda kutitaurira vana iyo ndo sankisheni hombe
mangwanani akanaka apo mukoma tanonoka wande tinokukumbiraiwo kuti kana muchinge muchitsvaka vanhu vanotaura kudivi rezanu PF musatitsvakirawo munhu wakaita sagadzira chirumhanzu nokuti zvaanotaura zvinotiwedzera kurwadziwa mukati memwoyo yedu shuwa shuwa nekuoma wakaita nyika unowana murume mukuru achitaura zvinosina nebasa rose zvakafana nezvaanotaura izvo vasadero murume uyu ma
aya mashoko yevateereri vestudio 7 vari kwakasiyana-siyana vachiti papfungwa dzavo mashoko ndeavo asina chekuita nestudio 7 titumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezva tange tichiita mazuva ose svondorino, nhasi tinopedzisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru veZANU-PF nemamwe makambani ane ukama nebato iri. Nhasi vamwe vakuru vehurumende vanotarisirwa kutungamira vanhu muHarare vachiratidzira kusafara kwavo nezvirango. Vamwe munyika vari kuti chiri kukanganisa Zimbabwe handi zvirango asi nyaya yokutonga nedemo. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Kunyange hazvo vamwe vari kufara vachiti zvirango zvinofanirwa kubviswa, vamwe vanoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende ndiyo yaunza nhamo mumusha, vachiti zvirango zvinotofanira kusimbaradzwa. Vamwe vakataura ndiva Kelvin Mawire.
Vanoda kuti zvirango zvibvisiwe asi havatevedzeri zvinodiwa, kodzero dzevanhu dziri kuramba kutevedzekwa. Ike zvino vari kurova vanhu vanotengesa mugwagwa vachiuraya, saka vanoda kuti vapuwe mari yacho vaishandise kupi vasingagoni kutevedzera kodzero dzevanhu. Tinoda kuzoziva zvirango zvichitowedzegwa.
Muna Nyamavhuvhu gore rapera semuenzaniso, America yakatemera zvirango vaitungamirira mauto ePresidential Guard akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidza muna Nyamavhuvhu gore rapera. Kunyangwe mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaumba komishini yaitungamirirwa navaKgalema Mohlande kuti iongorore nyaya iyi, kusvika pari zvino hapana chati chaitwa. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende iri kuita asi haidi zvekuenderwa pamberi.
Asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa1 August nezvakaitika muna January zvipfuure.
Sachigaro weBroad Alliance Against Sanctions, rimwe sangano rakavaka musasa muna kurume panze pemuzinda weAmerica richiti zvirango zvibviswe, vaCalvin Chitsunge vati zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa.
Industry yedu haisi kukwanisa kuti iwane malines of credit ingava nehurumende kuti industry ikwanise kuita retool. Nekuda kwaizvozvo vanhu vavo vana vakuswera vakangogara munzira vasina zvokuita, zviri kukonzera futi kuti paita high crime rate. Vagara kudaro vamwe zvinodhaka, vakupedzisira vakuba, vakupedzisira varepa. Saka tingati zvinhu zvakawandisa chaizvozvo zviri kuitika.
Vachitsungi vanoti panorwanzou huswa ndihwo hunonzwa nekutsokodzerwa, nekudaro varombo ndivo vari kutoomerwa nezvinhu.
Nekuda kwaizvozvo tiri kuti masanctions akuvadza kunyanya maordinary citizens.
Vachitsungi vatiwo vanoona sekuti Zimbabwe iri kurangwa nenyika dzekumavirira nekuda kwokuti vakatora ivhu mugore ra2000. Vati hurumende yavamunangagwa iri kugadzirisa zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvaitaurwa. Pfungwa dzavachitsungedzi dzinotsigirwawo namai Linda Masarira akaingidza, vanotungamirira bato rinopikisa reLead.
Zvakaita kuti zvirango zvitemerwe hazvina kugadziriswa uye hazvigadzirisiki. Nei ndiri kudaro? Zimbabwe ndiyo yega nyika muAfrica yakagona kunotora minda kubva kuvarungu. Naizvozvo vakachishandiswa semuenzaniso kune dzimwe nyika kuti minda haitorwe kubva kuvarungu. Ndosaka takasvika pakunoomeserwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, vanoti kunyange hazvo zvirango zvichifanirwa kubviswa, Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu.
Pakanzi masanctions aitwa kune zvinhu zvaita hunzi zvibviswe. Nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzerule of law, nyaya dzekumbunyikidza vanhu, nyaya dzecorruption, nyaya dzekumbunyikidza vatori venhau nokushayikwa kwefreedom of expression nezvinenge zvichitwana naZBC zvokuti since 1980 ZBC ine monopoly over broadcasting. Zvinhu zvinofanira kubviswa.
VaRuhanya vanotiwo vanoona sekuti kuiswa kwezvirango izvi kwakabatsira kudzora utungamiriri muhurumende nebato reZANU-PF mukutyora kodzero dzeveruzhinji. Nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzeSADC dzinoti dzichabatana neZimbabwe mukuratidzira dzichikurudzirawo kuti zvirango zvibviswe. Pari zvino mazita makumi masere nemana ndiwo ari pagwaro rezvirango reAmerica. vari pazvirango zveEU vashoma zvikuru vachisanganisira mushakabvu Robert Mugabe nemudzimai wava Mai Grace Mugabe uye vamwe vari kumboongororwa vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Moadi uye mukuru wemauto General Philip Valerio Sibanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vechikedhishi vanogara kumaodzanyemba kweSyria vari kuchema vafi vavo pamwe chete nokurasikirwa nematunhu avo mushure mokurwisa nemauto ekuTurkey. Hurumende yeAmerica yakoka makurukota ezvekudzidzana nedzimwe nyika ekuEgypt, Ethiopia neSudan kuti vauye kuWashington kuzoita hurukuro pamusoro pedhamu riri murwizi rweBlue Nile muEthiopia. Dhamu iri rave kukonzera mutauro nekusawirirana pakati peEgypt neEthiopia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vagari vedunhu reCalifornia muAmerica vanopfuura mamiriyoni makumi maviri nemashanu vayambirwa kuti vachenjere moto iri kubvira kumaodzanyemba nekuchamhembe kwedunhu iri. Mepo dzinopisa dziri kuvhuvhuta nesimba dzichikanganisa vanodzimura moto. Moto wakatanga kubvira nemusi wechitatu mudunhu diki reSonoma kumaodzanyemba kweguta reSan Francisco. Wakaparadza guta reGaysville ukakonzera vanhu vanoita zviuru zviviri kuti vatize misha yavo. Mepo inovhuvhuta ichiita makiromita makumi mapfumbamwe nemanomwe paawa iri kudonedza miti iyo iri kuwira pamusoro pewaya dzemagetsi. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyira tiri kuWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende inokurudzirwa kuti ibhadhare varairidzi vachanyoresa bvunzo nhasi mari dzakapetwa kaviri sezvo vari kushanda pazuva rezororo. Hurumende inoti ichiri kuziya nemamwe mapoka ayo pamusoro pemari yekushanda pazororo iri kudiwa nevarairidzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.